vachitura ongororo yavo yemashandisirwo yemari yehurumende yegore rinoinoitwa pakati pegore vamwe vevati zvisinei nedenda recovid-19 riri munyika pamari yaifanirwa kunge yakashandiswa kusvika muna chikumi pakasara mari inosvika mamiriyoni mazana masere vanhu vevazivisawo kuti mari inotambirwa nemushandi ichange ichizobatirwa mutero yakwidzwa kubva pamadhora zviuru zviviri kuenda pamadhora zviuru zvishanu vatiwo pamari yavashandi vehurumende yavari kupiwa nekuda kwechirwere checovid-19 ichange isingabatirwi mutero kwegore rose kutanga mwedzi wakubvumbi vamwe vevatiwo kunyange hazvo pavakazivisa bhajeti regore rino vaitarisira kuti upfumi hwenyika hukure nezvikamu zvitatu kubva muzana vati zvazvichagoneki nekuda kwechirwere checovid-19 vakati upfumi huchadzokera shure nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika dzinoti vanxube havana kutaura kuti nyika ichapedza sei matambudziko aripo nyanzvi munyaya dzezveupfumi musangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanyasha muchitwa vati vanoshamiswa kunzwa vamunxube vachiti pane mari yakasara asi munyika muine matambudziko akawanda asina kugadziriswa sekuramwa mabasa kwaana chiremba uye kuwanisa vanhu zvekudya vatiwo mari isingabatirwi mutero ichiri shoma zvakanyanya
tikatarisa panguva ino yecovid tiri kuona vanoshanda kuzvipatara vachiratidzira kuti mari dzavo hadzisi kukwana izvo hazvina kuadresa naminista paanga achiita announcement yake yebudget kuwedzera kwavaita tax free threshold kuenda pa5000 zvakanaka asi hazvivi zadzisi zvinofanira kunyatsoitwa nekuti tiri kuona iyoyo 5000 ichiri mari iri pasi pepoverty datum line iyo inova mari inodiwa nemunhu kuti arare mupamwedzi achi zvakanaka mari 5000 threshold haizi kubatsira kuti vanhu vasare nemari dzakanaka dzekuti vararame
mumwewo mugari wemuharare vaowen liwayo vatiwo zvataurwa navanxube hazvishanduri upenyu hweveruzhinji avo vange vari kutarisira kurerutsirwa munyaya dzeurombo
mafigazi mapese aanotaura anonautsa mukana but haana chinobatika chekuti munhu achirarama anoti shuwa ndabatika upenyu hwangu hwashanduka nezvaanaunza
mukuru wesangano revendors initiative for social and economic transformation vasamuel wadzai vatiwo vanxube vanga vaine nhava yanga izere mhepo vati vanga vakatarisira kuti paunzwe urongwa hwokubatsira vanoita mabasa emaoko avo vakakanganiswa zvakanyanya nechirwere checovid-19
tanga chitarisira kuti pasiva neurongwa hwekuunza mari inotarisira nezvehealth kubatsira mainformal traders tanga chitarisira nyaya dzemacushioning funds akambovimbiswa taona kuti hapana kana any supplementary mari yapiwa yawedzerwa saka hapana chitsva hapana chinyuwani hapana kupembera hapana zvinochinja mararamire na
mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa havana kupinda musangano uyu sezvanga zvakatarisirwa asi vanga vakamirirwa navakembo muhadhi muparamende ndakamirira studio 7 muharare ndine rutendo mawere